Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 26, 2022. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzemihoro dzavakawedzerwa. Izvi zviri kuitika apo vana vatanga kunyora bvunzo dzegrade 7. Studio 7 yoita hurukuro nemutori wenhau Hopo Chingono, uyo anga achishanya muno muAmerica kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa audza Studio 7 kuti mapurisa emunyika iyi ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vashandi vehurumende zvikuru varairidzi vanonzi havana kuenda kumabasa sekukurudzirwa kwanga kuchiitwa nemamwe masangano anovamiririra achiti mari dzavakawedzerwa nehurumende hadzikwane. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vashandi vakawanda vauya kumabasa, uye kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisa vana vanga vachitanga kunyora bvunzo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Varairidza vapasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vati vanoda kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro nechimbi chimbi. Vasaina tsamba ivanosanganisira masangano anoti Educators Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Vachitaura neStudio 7 mutungamiri weFOZEU varivo zvakare mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati mari yavari kutambira neyakawedzerwa nehurumende madhora makumi maviri nemashanu mutero wembwa.
$5 iyo yatakapiwa nehurumende yavari kuti ndoyechabva tiwedzerwa vanhu, tiri kuramba tichiti ishomanini, haikwane kuzadzikisa zvinodiwa nevanhu. Varairidzi nemamwe macivil servants achiri kungochemera kuti dai mari yavo yadzokera pa540 iyo yakabiwa muna 2018 yataisingotambira.
Vamasaraure vatiwo ongororo yavaita nhasi inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvisere havana kuenda kubasa, vachiti vamwe vange vaenda kubasa nekuda kwezvikonzero zvinotevera.
Tiri kuona nhasi va38% yemamembers emaunions edu yateerera shoko ratakataura. Tikutarisira kuti tichienda kumberi manhamba ichaita ichiwedzera. Zvikonzero zvaita kuti vanhu vamwe vaende kubasa zvinosanganisira kuti takanonoka kuvazivisa sezvo takaburitsa gwaro redu nezuro, vamwe vakanonoka kuriwana, vamwe havasati vanga vasati vaona instruction. Chepiri chimwe chakanganisa ndechekuti pane vamwe vari kutitaurira zvati mewo zvinhu zvatinofarira vari kutaura kuti isu tine vana vari kuda kunyora grade 7 saka takungoshingirira kuti vana havanyore.
Asiwo vamwe varairidzi vanotiwo vanoda kupa mukana wehurukuro dziri kuitwa nehurumende vasati vatanga kuramwa mabasa. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati
hurumende yakauya pachepo ukatiri kutaurirana zvinoonesa kuti tiri takuenda kustrike. Inenge yakunzi makutaurirana makabatira hurumende kuti munhaurirano kanoda kuti titaurirane pasina umwakabatisa umwe demo. Sinzi hurumende yakauya ikatitaura kuti titaurirane, saka tamboti timbopa mukana wekuti tikwanise kumbotaurirana nehurumende tichiona kuti tinozvitapati, but mari yaari kuenda ipa chi
vachino sengwa vati nengo dzavo dzakaomerwa zvakanyanya uye vasinawo mari dzekuenda kumabasa havana kuenda. Vachino sengwa vatiwo ongororo yavaita yaradza kuti vana vegrade 7 avo vatanga mazamanishoni vakwanisa kunyora.
Tirikufara nezvirikuitwa muhurumende zvekuti inounza $25 panguva yakadai ivo vanavaredzi vakaomerwa $25 haina chainotengi nemaomero aita upenyu hwokuti katarisa zvinhu zviri kukwira even kumaUSD kwacho mapurisi anongokwira.
Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvedzidzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC ama Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti igadzirise gakava riripo pakati pavo nevarairidzi.
Vakushushikana zvikuru nemabatirwo ari kuitwa varairidzi nehurumende. Varairidzi vakabatarisirwa kufasirise nguva yakareba kubudikidza nemihoro yavari kupiwa nehurumende. Saka isusu tiri kuti izvo nematichazvo zvakawedzerwa just $25 pamusoro pe175 yavaikupuwa ofuti that $25 iyoo even 200 yacho haikwani kuti vanokwanisa kuti vaibhadharire vana vavo maschool fees kana kuti vakwanise kutengera vana vavo mhuri kana kuti ivo maticha acho kuti azvitengere hembe chaidzo dzekuti vaende vakapfeka. Maticha vakusekwa munharaunda dzavanogara kusekwa nokuti vanonge vasingacharatidzi kuti vanhu vari kushanda even mhuri dzavo chikafu chaicho yacho havasi kuchachiwana. Saka isusu tinesecc tinoti hurumende ngaiutarise kuona kuti munhu wese akakosha mushandi wayo sokukoshesa kwavanongoitawo ivo vakuru vehurumende vachizvita mari dzakawanda.
Zvikoro zvizhinji zvinonzi zvakwanisa kuti vana vemagrade 7 vanyore mazamanishoni avo nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi iri vataungana ndoro. Asi gurukota rezvevashandi vapaul mavhima vakaudza studio 7 kuti hurumende inoda nguva yekuti imboseya nyaya iyi uye vakakurudzira vashandi kuti vasaramwe mabasa. Asi munyori mukuru bazi rinoona nezvevashandi vaSimon Masanga vati vanga vasati vatambira tsamba yeforceu. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nezuro vanonzi vakarova nhengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye mumwe mwana wechikoro. Vatatu ava vaipomerwa mhosva yekupfeka hembe dzebato ravo vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kwamupandawana kwaGutu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vakarohwa vanosanganisira kanzura weward 34 vaBernard Chingwango navaLangton Guvava pamwe nemwana weform 2 asina kudomwa zita rake. VaChingwango vanoti vakakuvara zvakaipisisa musoro wavo sezvo vakarohwa nematanda pamwe neshamu nevatsigiri veZANU-PF vaidarika 10. VaChingwango vanoti vakakuvara vakandorapiwa kuchipatara uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa echiteshi cheMupandawana Police Station.
Vanhu vaivapa vanhu vakatiwa vaiva 11. Tapedza kudaro ndakaenda kuhospital ndikanorapwa ndandakakuvara musoro. Ndakarohwa nendanda ruviri mumusoro, ndarohwa musana neshamu dzakasiyana-siyana. Ndobva ndabvapo pachipatara takapiwa mishonga yatakawana mishonga ndaenda ku 24-hour clinic ndanosvika ndikatenga umwe mushonga wandakawana ipapo pane imwe yaidiwa. Zvakaitika kuod location extension.
Umwe wavo vaLangton Guvava vanoti kunyange vakamhangara havana chivimbo chekuti mapurisa achasunga vanhu vakavarova ava.
Ndingakotaura kuti izvozvo handisina faith mumwe wangu wandandinaye vana vaChingwangu. Tikanyorerwa tese mwari pasaidi mwari pasaidi ini izvozvo ndakunzi ndiokuitira Mwari chitotanga futi mototanga kutoripota. Saka tanyora but zvakunzi ofisa vane makii munogara bhuku riya ravanoti RRB number hapana. Takangogarapo izvozvi kuti tione kuti paachazouya vozotanga kunyora kunge vazonyora neno.
Izvi zvatsinirwa nemutauriri webato reCCC mumasvingo vaDerek Charamba.
Musebato reCCC kumasvingo provhinzi tiri kushungurudzika zvikuru nokurohwa kwakaitwa vatsigiri vebato redu kwaGutu vanoti vaBernard Chingwango navaGuvava. Izvi zvikaitwa masikati machena mapurisa achiona apa hapana kana amboti asungwa pamhirizhonga dzese izvi zvinongova zvipachena kuti zvakamboitika zviyaka zvatangazve mirishonga iya yavhurirwa munhu hauna musharo zano yatanga zvebasa rayakorwa inototorisa kuti gore rino yazvigona kuwedzera tikabawa nokutakwatakwa asi zvinovaso kuti this is not fair mutema wasikapulaiwa zvakaenderana zviri fair zvejekerere isi tinongodzvanyirigwa vanhu vetriple c nemapurisa achimbaona nemesava zvachingoregawo tichingotakwatakwa vakangotarisa
asi mutauriri wezanup f dunhu remasvingo vaofias murambiwa varamba nyaya iyi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga
vanotsvakutsvipati yebezanupiyo ozi varingotsvaka vanhu vetriple c mukatarisa pavangopinda tikatoka vanongotarohwa nevanhu vezanupiyo vachiri vanhema tiiti zvemhirizhonga isu tiri pati iri well organized direction pati yakarongeka kwete pati yokungoita zvana triple c zvavanoita izvo zvokungofamba vati ivo ndo vanotanga kurova vanhu ike zvino vanoti vakarombwa nevatsigiri vezanupiyo vakanga vane uniform
mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo inspekta kuda kwache dhewa vati havasati vasungwa nezvemhirizhonga iyi asi vatsigiri vetriple c vanoti mhirizhonga mudunhu ravo yawandisa vachiti svondo rapfuura vatsigiri vebato rezanup f vanodaidzira kuti vanhu vakwire mumabhazi pamusika wemupandawana vakaparura chirongwa chavo chinonzi mahwindi 4ed icho chiri kushandiswa kushungurudza vanhu vanoti nhengo dzemahwindi 4ed dziri kutenderera dzichimanikidza vari kupfeka hembe dzebato rezanup f uye vachishungurudza vanenge vaine hembe dzebato retriple c mumwe anoshanda basa rekukokera mabhazi ari nhengo yetriple c vaedward chagonda vanoti musika womampandawana waberekera ingwe
ichokwadi vakauya vachiti mahwindo zvinoaauti mupfeke matishets ezanupiefu kusanganisa kumarokesheni nekupi nekupi achiti kwanzi setai matishets wao kunenge atatisheti iyoyo chamudzika paparenge achishandira kutaura kuta kwatiita pari zvino vanabenard vakatorohwa vakuvara misoro nematombo nenyaya yekupfeka matisheti vaopakaoaako vachinda vachinda kunonziwira saka ipapo nazvino tiri kungoshushikana kutei tineura mumaoko kuti hape tichagumira papi
dunhu regutu rine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda mwedzi wapfuura nhengo dzetriple c dzakatizamicha kugutu west dzikagara mumakomo dzadzingwa nevebato rinotonga nenyaya yekuti vaita chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota kure rapera nhengo yetriple c vanyasha zvambe mawere vakapondwa nevanopfungidzwa kuti vatsigiri vezanup f asi hapana akasungwa nemapurisa ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Godfrey Mutimba
mutori wenhau Hopewell Chingono anoti Zimbabwe inokwanisa chete kuita sarudzo dzakachena ndokunge komisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC yavandudzwa asi sachigaro wezec justice priscilla chigumba negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogara havo vachiti ZEC yakazvimiririra uye haitori divi panyaya dzezvematongerwo enyika nekudaro inokwanisa kuita sarudzo dzakachena Chingono ari pakati pezvarwa zvezimbabwe zviri munew york pamusangano wakarongwa nebato rinopikisa recitizens coalition for change kuzeya nyaya dzeutongi hwejekerere vamwe varipo vanosanganisirawo pastor ivan mawarire ngatinzwei hurukuro yaitwa namavelas mukanganyahuye westudio 7 nachingono
ndakauya kuzotaura paworkshop yedemokrasi ichitaura nyaya yekuti region yedu sadak necontinent yedu africa inokwanisa kubatsira sei kuti maelections emuzimbabwe ave maelections ekuti vanhu havazokakavadzani kuti umwe apira umwe umwe achitaura kuti mavhosi aka ana kuverengwa kushe
mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamaa muri kutaura pamusangano uyu
zvinofanira kuitika ndezvekuti opposition yemuzimbabwe main opposition triple c inofanira kuenda kusadan zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections anga achiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 taachingokakavadzana saka tibatsirei kutiite maelection yekuti hatikakavadzani the problem yezimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti dabiwa saka zvinofanira kugadziriswa sarudzi isati yatanga.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzi?
Zvinogona kugadzirisika kana ZEC inova ndiyo inoita maelections muZimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wedu.
Mutori wenhau Hopo Chingono achitaura naMarvelous Mutanganyauye weStudio 7 kuNew York. Mutauriri wemapurisa mudunhu reLimpopo kuSouth Africa, Brigadier Mohlafela Mojapelo, vaudza Studio 7 kuti mapurisa emudunhu iri ari kuenderera mberi nekuferefeta kupiswa nekuurayiwa kwakaitwa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu mudunhu iri zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa wakatotumira nhumwa kunoona kuti chii chakaitika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRiki Mukonza, vanodzidzisa paUniversity of Tshwane kuSouth Africa.
Maonero andinoita zvinhu izvi hazvisi kushanda, nekuti tiri kutoona kuti kupondwa kwevana veZimbabwe muSouth Africa kunenge kuri kuenderera mberi. Tichitarisa kunyaya yatiri kunzwa yekuLimpopo yevatatu vakapondwa, tiri kuona sekuti kunyange kuine kutaurirana kuri kuitika hazvina zvazviri kunyanya kubatsira, nenyaya yekuti pane matambudziko aripo akati wandei ari kukonzeresa kuti zvinhu zvimire mamirira azvakaita.
Ndeapi matambudziko aya muzvinafundo?
Tinoona kuti zvinhu muSouth Africa zviri kuoma, saka pane ruvengo rwuripo kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Naizvozvo pakangoita kakukanganisika kadiki diki kanoitika ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika, kunyange papa achifanira kutauriranwa, kunyange papa achifanira kudaidzwa mapazi anochengetedza mutemo, vanhu vemuSouth Africa vakutongotora mutemo kuisa mumaoko avo, zvichikonzeresa kufa kwevanhu vekune dzimwe nyika sezvatiri kuona izvozvo.
Chii chiri kupa kuti vanhu vemuSouth Africa vashaye chivimbo nemapurisa avo nematare kuti vanokwanisa kutonga nyaya dzakadai?
Kumapurisa, vanhu vemuSouth Africa vari kuti mapurisa ari kutambira choko mhomwe chiri kubva kuzvizvarwa zvekune dzimwe nyika, saka havazoteedzere mutemo sezvazvinofanira kunge zvichiitwa. Saka vari kushaya chivimbo nemapurisa. Kumatare zviri kuonekwawo sekuti matare muno anenge akanyorovera pakutarisa nyaya dzese hadzo, kunyanya-nyanya kunyaya dzine chekuita nevanhu vekunze. Saka izvozvo zviri kuita kuti zvarwa zvemuSouth Africa vati regai tiise mutemo mumaoko edu.
Asi sekuonawo kwenyu, pane chingaitwa here kugadzirisa dambudziko iri kuti risarambe richienderera mberi?
Dambudziko iri kugadzirisa kwaro ndekwekutongoti zvinhu zvigadzirisike kuZimbabwe, zviitike kuti kuZimbabwe zvizvarwa zvizhinji zvenyika yeZimbabwe zvigare kunyika kwazvo, zvoitawo kuti kuno uku zvisanyanye kuremera hurumende yeSouth Africa, zvisanyanye kuremera ivo vagari vemuno muSouth Africa, nekuti chiri kunyanya kunesa inyaya yekukwikwidzana kuri kuitika pane zvinowanikwa muno muSouth Africa, zvingava mabasa, zvingava maservices anopuwa nehurumende nezvimwe zvakadaro daro, ndo zviri kukonzeresa kuti paite iko kakuvengana ikaka nekakubvutidzana bvutidzana pane zvishoma zviripo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Um, Vanhu vakawanda vemuFlorida muAmerica vanonzi vari kugara vakabatira hana mumaoko sezvo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuti kune duti mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian ranangana nedunhu iri. Zvinonzi duti mupengo iri rinogona kusvika munzvimbo iyi nemusi wechitatu. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vari kutarisirwa kusvika muJapan nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende iyi vaShinzo Abe, avo vakaurayiwa mwedzi mitatu yadarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kupomera hurumende mhosva yekuvanza huwandu hwevana vari kufa nekurwara nechirwere chegwirikwiti. Mushure mekunge bepanhau rekwaedza ratiwo vana vanomwe vemhuri imwe chete vakafa nechirwere ichi kuHonde Valley kumaNicaland mavhiki adarika. Asi hurumende yakapedzera kuburitsa huwandu hwevainge vafa musi wa6 Gunyana. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri varamba havo kuti hurumende iri kuvanza huwandu hwevabatwa nechirwere ichi kana kufa, vachiti ichiri kuunganidza zviri kubva kumatunhu akasiyana-siyana isati yazvipakurira kuruzhinji. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere chegwirikwiti chauraya vana vanodarika mazana manomwe, tabata vaMujiri.
Chirongwa chekubaya vana vagwirikwiti vanoziva nekuti hurumende yakaita yatingati kampeni muna August September ikapera, kati yapera kudaro hazvina kureva kuti havachabayi. Vanga vava kuti yatingati mopup nekunu kwanga kwasara sendi vakange vapedza vanongoenderera mberi nekubaya vana.
Saka mane huwandu here hwevabayiwa kusvika pari zvino?
Tingati patakatanga musi wa 10 April 2022, uye sezvaunoziva hurumende payakapa zvivisanyika kuti azive kuti kwaane chirwere chakadai ndechegwirikwiti. Kabhineti ichizotaura zvakare, patingati isusu marapid results marapid response team edu akabva aitwa kana kuti antigenkitiraiti kumadistrict kwese semanikanendi yedu yakaita 95% coverage. Seyatapinda mukambeni saka pari zvino hurumende yekusungamidza avo vanga vasinga nemefarira kuti vana vabayire nekuvazivisawo chirongwa choo chekuti zvakanakire kuti vana vabayiwe. Saka isusu hurumende inongoti kana masikati kana usiku vananga vabayiwa. Zvakadaro hazvo vana vari kubayiwa vamwe vanouya nguva dzakasiyana-siyana, zvinova unova kuti mufaro watiri kuona kuti chirongwa chiri kusagira mberi.
Asi chii chakakoshera kuti vana vabayiwe nhomba yegwirikwiti, uye muri kutarisa makore api apa?
Mutasa yanga 6 months 15 years. Saka pakaita kampeni yanga ya 6 months to under 5. Sapari zvino pachange pakubayiwawo vana vanosvika kuma 15 years. Hurumende inoti hakuna mwana anofanira kurwara anofanira kufa nechirwere chegwirikwiti, zvichireva kuti chirwere chiri kana kukonzeresa kuti vana vafe. Saka naizvozvo tinoda kuchengetedza vana nokuti ndio the next generation.
Ko iye mubereki anoziva sei kuti mwana uyu abatwa negwirikwiti?
Pane zviratidzo zvazvinobuda budai nekuti kunyange munhu akarwara nechimwe chirwere nyamwe akaiva necovid yaizovaitana kuti munhu maitira ake nepazvaari zvatosiyana. Saka bereki vanotona kuti mwana uyu sivabereki namwana ari 6 months vanotona kuti hazvisirizvo utano hwemwana hunenge hwachinja. Saka naizvozvo vanobva vatobaya sekliniki. So vanoziva kuti kana mwana azvarwa vabereki vanamai vanopuwa mazuva ekuvhizita kliniki vana vapote vachionesa. Akafanira kuti mwana akarwa nhasi asizitesterakuna mwana wakukosora mwana akarwa nhasi arudzira miri ona. Saka vana mai vanonyazondisa kuti mwana wangu hazvisirizvo. Saka vanondozoenda kliniki kunoona mwana aongororwa kubva vataurirwa zvinenge zvichinetsa mwana mudiki.
Mubvunzo wekupedzisira vaMujiri, vamwe vari kuti ko sei pasina zviri kubva kubazi rezveutano kuti kwafa vanhu vangani kana kuti vangani vabatwa nechirwere ichi kana kubayiwa nhomba zvinenge zvakapedzisira kuitwa mukutanga kwemwedzi uno chaiwo?
Hurumende inobva ndida takafa vana pavanoziva 700. Hurumende yakangotaura kureva kuti fititi inenge zvifanira kuitwa inenge zvichiri kuitwa zvati zvanyatsofitiri kati yaimpresa. kati hurumende inengopa nengo ya kakamira.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzvikwata zveDynamos neCapes United, izvo zvapa kuti vatsigiri vezvikwata izvi vakurudzire kuti varayiridzi vazvo vadzingwe basa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muongorori wemitambo wenhabvu uye akambotambira Baimo neCapes United moyo anoti dambudziko harisi kumurayiridzi weDynamos Tonderaini Raya kana weCapes United Lloyd Chitembwe.
Taiva pavakomana vapandira yanguva yakakwana kana vamusiya amboita zvaari kuita, nekuti izvozvi kubva paakaiwana iro timu yaaparinanda, izvozvi mari inopiwa vakomana veDynamos kana vachinzi vakunda vaudii imari shomanene, yekuti timu dziri pasi pelogu nedzimwe dziri mudivizhoni wani dzinotowana mari yakapfuura chimuhombe muZimbabwe. Saka izvozvo zvinokwanisa kuzvikonzere zvichiwedzerewo pakukundikana kutamba kuya kumana weDynamos. Saka ndinoti dai vasiyana nevarayidzi vanangana nemaadministrator.
Moyo aenderera mberi achiti kutatarika kweCapes United hakunei nemurayiridzi.
Vamwe vatsigiri veCapes vatokanganwa kuti makore mashoma nenapfuura iye Chitembwe ndiye yakukunda paligi atiari kuCapes ikwezvo. Saka zvinonii panhasi chii? Vanonyara here kutaura chokwadi chekuti timu yavo ite zvinhu zvaina mari? Tinoda umwe anobatsira varipo izvozvi vajere mari dzavainadzo hadzisi kukwana kuti vakwanise kubatsira timu kuti iende kumberi.
Chikwata cheDynamos nezuro chakadonhedza mapoints akakosha muhondo yacho yekurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos yakarwa 1-0 neNgezi Platinum Stars ndokusiyiwa nemapoints 11 chete neFC Platinum mukurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yakarova Blue City 1-0 nemusi wemugovera. Dynamos yasiwa zvekare neChicken Inn iyo ine mapoints makumi mashanu nerimwe chete. Kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vaTexwa Mzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakati wandei.
Munyama chewo chewo nokuti dai tambo dai tingadaita kuti kuona uina mitambo iwowa nhasi but hai.
Highlanders ndiyo yave pachinhano chechina nemapoints makumi mana nemashanu zvichitevera mangange e11 ayo yakaita neCranbourne Bullets nemugovera. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi checricket chemalady Chevrons chakapedza chiri pachinhano chechitatu kumat20 World Cup qualifiers akapera nezuro. Zimbabwe yakarova Thailand nemaranzi manomwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo Mugeri tiri pano ndiye akadadisa nekukanda maranzi makumi matatu nemapfumbamwe kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana negumi nesere 118. Thailand yakakwanisa maranzi zana negumi nerimwe chete chete 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu ndokurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwange kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. vatereri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko shandisai WhatsApp number zedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa vachitsutsumwa nemari dzavari kutambiriswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Kumede munhau dzeIsindebele.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.